Musangano wetripartite negotiating forum musi wa 16 Monday wafamba zvakanaka chaizvo. Tawana report inobva kucabinet. Report yange yakatakura zvatakawirirana nezvatakatadza kuwirirana pamusangano wafura. Saka ministry neminister of finance anomirira hurumende neanocheya vatipa mafungiro ecabinet. Zvatapiwa inyaya yokuti zvese zvatakawirirana kumusangano wamusi wa 5 February cabinet yakazvitambira sezvazviri. Zvese pakasara nyaya imwe chete, nyaya yemihoro, tingati pachirungu the erosion of wages and salaries. Ndiyo nyaya yatange tatadza kuwirirana zvakare. Takaiendesa kucabinet yakamira zvakadaro. Cabinet maonero ayo yati inyaya yokuti maparties anofanira kuendera pamberi vachikurukura kuti vakwanise kuwirirana pane nyaya yokuti nyaya yemuhoro inobatwa sei. Saka ndizvo zvatora nguva yakatorevesa zuva remusi wa 16 tichikakatadzana kuti zvoitwa sei panyaya yemuhoro, asi hapana chabuda.
Saka kusawirirana uku kuri pakati pevashandi nevashandirwe here kana kuti mese muri mapoka matatu?
Proposal iripo patebo yakauya nehurumende. Ndiyo proposal iri kurambwa nevemabhizinisi. Isisu takati iri nani tinogona kutoshanda nayo tiri vashandi. Even isiri proposal yakabva kwatiri, tiri kufungidzira kuti zvakaproposwa nehurumende kuti munyika tova nebase kana kuti tova neminimum iri nani kuti masectors pavanozotanga kunegosheta pawane pokutangira zvinenge zviri nani. Nenyaya yokuti tange tisina kuwirirana panyaya yokuti muno muZimbabwe toshandisa currency ipi. Saka proposal iripo yakabva kuhurumende. Saka iyo zvino vanhu vasingawirirani ibusiness nevelepa.
Saka matanho api amuchatora ekuenda mberi kana musangano usina chawaburitsa uyu?
TNF Tripartite Negotiating Forum haisi kutirambidza kuti tiite maitiro acho china. Tinoreva kuti seleba tine kodzero redu rokuita zvatinokwanisa kuita kumanikidza maemployers kuti vatipe zvatinoda. Zvatiri kufungidzira kuti ikodzero redu kana kuti zvatiri kufungidzira kuti tiri kudzvanyira tizvigadzirire tega. Saka ndiyo nzira inenge yatisarei kuti titeedzere iyoyo. Tichamirira kuti tinzwe kuti pane zvichabuda here zvinobva kucabinet. Kana zvakurumidza zvine musoro tinozvitambira, asi kana zvanonoka vashandi vanenge vakutoita zvavari kufungidzira kuti zvinotovavadzira. Ndizvo zvatiri kutarisana nazvo iyo zvino kuti Tripartite Negotiating Forum iyo zvino yatadza kutivatsira toita sei kuti tikwanise kurarama sevashandi. Ndizvo zvinhu zvatiri kutokurukura nezvazvo iyo zvino.